This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, kurume 27, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vatori venhau vanotadzisa kambani yeEconet Wireless kuita musangano nevatori venhau vachiti kambani iyi itange yakumbira regerero pane zvayakaita nezuro zvekutora midziyo yesangano renhau Red Source. Vagari vemumadhorobha voramba kutambira urongwa hwekutanga vatenga mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Vanhu vashoma vanopinda musarudzo dzebyelection dzaitwa muMount Darwin West nekuChirumhanzu Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vamuka achibembenenga nhasi vakarambidza gweta rekambani yeEconet vatendai nyambira pamwe nevakafanobata chinzvimbo chemukuru webhanga reSteward Valance Mambondiani kuti vataure navo pamusoro pekusechwa kwakaitwa sangano renhau Red Source neZuro. Vatori venhau vati vaviri ava vaifanira kutanga vakumbira regerero pane zvakaitika. Asi vanyambirai navamambondiani varamba izvo zvabva zvakonzera muchokoto pamwe nekumiswa kwemusangano uyu. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Jowe jowe yatanga apa vatori venhau vange vachisvika makuma shanu varamba kuti munamato wekuvhura musangano uitwe vachiti kambani idzi dzainge dzisina kutanga dzaita munamato apo dzakasecha mahofisi eThe Source neZuro. Apo vanyambirai vaedza kuverenga gwaro ravange vainaro, vatapi venhau vabva vasimuka ndokuvatenderedza vachivabvunza kuti sei kambani yavo iri kumbunyikidza vatapi venhau.
Joshua Nkomo gave license to promote freedom of information.
Rani kuti ndatitaurirane. Azvinza tinogara pasi
tikaurira.
Mushure mekukandirana makovhu nematete kwenguva yakati kuti vatapi venhau vabva vabuda muhotera yange ichifanirwa kuitirwa musangano uyu ivo vanyambirai nevamwe vavo vachibva vabudawo uye ndipo pabva paperera musangano. Munyori mukuru wesangano revatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozo vati hazvaiita kuti vatapi venhau varege Econet neSteward dzichitaura zvadzinoda sezvo vakatsamwa nezvakaitika neZuro.
Comrade, nyaya iri kuitika ndeyekuti vashandi vatori venhau vativo havasi kuda kunzwa nyaya yavo, havasi kuda kunzwa mashoko ari kubva kuStuart nokuEconet, nokuti zvinhu zvakavanetsa zvavashungurudza. Saka taona zviri nani kuti tisanzwe mashoko avo akaora.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa vakumbirai mafunda vati chavatsamwisa inyaya yekuti makambani aya aramba kukumbira ruregerero.
Tiri kufara zvikuru kuti vatapi venhau nhasi vauya vakaungana vakasimuka vana veZimbabwe kuratidzira kuti zvakaitwa izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Saka tinoramba tichingotaura kuti zvakaitwa neZuro zvinhu zvinoshoresa zvikuru ende hatizvitsigiri. Tiri kutarisirawo kuti vane mujere vane pfungwa kumakambani aya akaita izvi vachakumbira rogerero kumajournalist emuZimbabwe.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimiririra Jeffrey Moyo Ati zvaitwa nhasi iyambiro kune vamakambani kuti havasi kuzobvuma kuti vanhu vane mari vatyore kodzero dzevatapi venhau.
Zvaratidza kuti vatori venhau vemuZimbabwe vane vanoziva kuita basa ravo. Vanhu vanoda kuti media chinodzi media freedom chinge chiripo panyika chisingadzvanyirirwi nevatinodaidza kuti vapfumi macapitalists anoda kushandisa simba remari kutsikirira rusununguko rwevatori venhau.
Nezuro chikonzi chehurumende chakasecha mahofisi at the source chichitsvaga magwaro anonzi neEconet neStuart akawanikwa zviri kunze kwemutemo nekambani yenhau yethe source apo yakanyora nyaya mbiri pamusoro pekambani yeEconet nebhanga reStuart. Nyaya idzi dzinosanganisira kukwereteswa mari kwakaitwa hurumende neEconet uye chikwereti chemari inodarika mamiriyoni maviri chine kambani yamuzvina bhizimisi Philip Chiyangwa kubhanga reStuart. EConet ikambani yamuzvina bhizimisi ane mukurumbira vaStrive Taputaira Masiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Masangano anomirira vagari vemuHarare abatana nemamwe masangano anomirira vashandi pamwe nevechidiki mukuramba urongwa hwekanzuro yeHarare wekuti veruzhinji vatange vabhadhara mvura vasati vaishandisa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vagari vemuprovhinsi yeguta reHarare, reHarare Metropolitan Residence Forum kana kuti HAMREF, nhasi rabatana nemamwe masangano akaita sesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, Zimbabwe Coalition on Debt and Development, ZIMCOD, Community Water Alliance pamwe nesangano revechidiki reNational Youth Organization kuramba urongwa hwekanzuro yeHarare hwekuda kuisa mamita emvura anoita kuti vagari vatange vabhadhara mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Ataura akamirira masangano ese aya uye vari mutauriri weHamref vaMavela Skumalo vati havasi kuzofa vakatambira urongwa hwekanzuro uhu.
Vari kumhanyira kumberi kwedambudziko vasati vagadzirisa matambudziko ari kuno kwekutanga. Dambudziko rekutanga inyaya yekuti mvura hakuna iri kushayika. Nechipiri inyaya yekuti mvura iyi yatiri kuwana iyo yatinowana kamwe chete pasvondo kana kuti kamwe chete pasvondo mbiri. Mvura iyi haina kunyatsonaka, haina kukodzera kushandiswa nevanhu. Chechitatu tiri kugunun'unawo zvakare nyaya yebilling system panyaya yemvura yekuti ivo makanzuro vari kuti vanhu havasi kubhadhara mari dzemvura. Asi isusu tiri kuti aiwa tiri kubhadhara, asi mari idzi dziri kushandisiwa nemutoo usipo. Dzimwe dzacho dziri kupedzisira dzakuendeswa kunobhadhara vashandi vemakanzuro, dzisingashandi zvemvura chete. Saka tiri kuti ngavagadzirise zvakare nyaya yebilling system iyo iri chaotic. Kana vapedza zvinhu zvitatu izvi, tochizogara pasi tochiona kuti dambudziko rine richiripo rine richida kuti tiatende kwariri nderipi tisatambotaura nyaya yemaprepaid water meters.
Vakumalo vati chimwe chiri kuvarwadza ndechekuti kanzuro yeHarare yakangotora danho iri isina kubvunza vagari mafungiro avo panyaya iyi.
Hatina kubvunzwa, takatoshamisika pakutoiswa mapronouncement from the council akutotaura kuti tine nyaya yakadai yatiri nayo yekuti tiisire vanhu maprepaid water meters, asi vasina kunge vataura nesu.
Umwe wemasachigaro yeHamref avo vanoshanda zvakare nesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe mwoyo vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuro iri richaita kuti vagari vemuHarare vazhinji vagare vasina mvura pakatariswa kuoma kuri kuramba kuchiita zvino munyika. Vamoyo vati ikodzero yevagari kuti vawane mvura yakakwana uye yakachena nguva nenguva. Vachiti kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera kuparira kwezvirwere zvinokonzerwa netsvina zvakaita sekorera.
Iyoyo inyaya inotonyanya kutyora bumbiro remutemo pakuti bumbiro redu remutemo rinobudisa pachena kuti munhu ane kodzero yekuwana mvura yakachena inomwika. Malocal authorities ngaakwanise kupa vanhu mvura. Saka kana mava kuti mvura iyoyo yakuwanikwa ichipiwa nemamwe macompanies, hatingati maprivate companies anenge akuita kamina achida kuti atengesere vanhu mvura, tinoti aiwa.
Vamoyo vati vachatora matanho akawanda kudzamara kanzuro yaregedza kuenderera mberi neurongwa hwekuisa maprepaid water meters mudzimba dzevagari.
Mamwe achona anosanganisira kupinda mastreets
tichitaridzira kuma communities kwatinogara tichitaridzira achisanganisirawo zvakare kusangana nema policy makers edu nezuro tanga tiri ukanzuro tichida kunzwisisa nyaya iyoyo tiri kuendera mberi futi tichimitawo even parliamentary portfolio committee on local governments ne ministry.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri pakuzeya nyaya iyi nevemasangano anomirira vagari. Asi mabharano wekanzuro yeHarare vatendai mahachi vanoti kanzuro haisi kuzodzokera kumashure neurongwa uhu kunyange hazvo musangano wakaitwa nemakanzuro eHarare nezuro wakabvumirana kuti chirongwa ichi chimbomiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sarudzo dzeby-election matunhu echirumanzu Zimbabwe neMount Darwin West dzinonzi dzaitwa murunyararo nhasi kunyange hazvo vanhu vachinzi vabuda kuenda kunovhota vari vashoma zvakanyanyisa pachitariswa uwandu hwakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. ZEC yakazivisa kuti vanhu vakanyoresa kuvhota matunhu maviri aya vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu. Vari kukwidza vakamirira NCA kuMount Darwin West vaRuben Mafigu vanoti chavaona chingange chakanganisa urongwa hwesarudzo uhu kupindira kwemasabhuku mukuronga vanhu kuti vanovhota. Vamwe vapinda musarudzo idzi kuMount Darwin ndava Banwell Seremwe veZANU-PF pamwe navaKenard Fungai veTransform Zimbabwe. Kuchirumanzu Zimbabwe vari kukwikwidzana vanoti mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, amai Auxilia Mnangagwa, amai Abigail Musambasi veTransform Zimbabwe, vagadza Moyo Dewa veBato reGood People's Movement Party pamwe navaWillboard Kanoti vari kukwikwidza vakazvimirira. KuMount Darwin West kunonzi kune nzvimbo dzekuvhotera makumi mana nenhatu kuchitiwo kuchirumanzu Zimbabwe kuchinzi kune nzvimbo makumi masere neshanu. Kuvhota kwatanga nguva dza7 mangwanani kuchitarisirwa kupera na7 maneru ano. Zvichabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 nemutauriri weTransform Zimbabwe kuchirumanzu Zimbabwe vatafumanei Zenda.
Nasi muzuva resarudzo dzemaby-elections tiri kucherechedza kuti vanhu vari kuenda zvavo kunovhota. Asi tiri kucherechedza kuti kune mayouth vakapfaitira mumakwenzi vanenge vari kuvhundutsira vanhu.
Vari kuvhundutsirwa nemutoo upi?
Zvinongoitika kuti ukangoona vanhu vakati pfaipfai vakamira mumakwenzi vanobva vavhunduka vanhu kunyanya vanhu vakuru kuti vanhu vazive vanhu vacho ndevenharaunda dzavagere idzodzo. Sanezuro takawitnessa an incident kwatakatozoenda kunorescue two of our election agents kunonzi kuFairfield vadetainwa nemaZANU-PF.
Tanzwawo kuti vanhu vashoma zvikuru vanga vachienda kunovhota. Zvazoshanduka here izvi? Vanhu vazenge vawanda here?
Hongu izvozvo tazvicherechedza kuti vanhu vanenge vashoma zvikurusa. Zviri kutikatyamadza nekuti mafigures atakapiwa isisu neZimbabwe Electoral Commission ndeyekuti we have got 36,000 registered voters, but tiri kushaya kuti vari papi chaiko chaiko vanhu ivavo nokuti hazvisi kuratidza nethe number of people who are going to vote. Tambotendera mapolling stations akati kuti tiri kucherechedza kuti vanhu vari kuita trickling in vashoma zvikurusa.
Saka munofunga kuti chii chingadai chaita kuti vanhu vange vachibuda vari vashoma?
Chatiri kucherechedza ndechekuti kwatakafamba tiita macampaigns vanhu vari kucomplaina kuti candidate yedu iyi yemusangano unotonga hatiidi. Asi chinonetsa ndechekuti ukaenda kunovhota unenge uchizoonekwa nemakamera. Saka zviri nani kuti tiite kunge tinenge tisipo pazuva iroro ndimamashoko atakanzwa kuvanhu kuti ndakaenda kurufu ndakashanya ndakadii.
Saka munoona bato renyu richibudirira here musarudzo idzodzi?
Tiri kuona tichibudirira zvikurusa. Pamusaka pekuti tiri vanhu vemunyengetero kaiso tine munondo wemweya zvekare.
Avo vanga vari mutauriri weTransform Zimbabwe mudunhu reMidlands vatapfumanei Zenda vari parunare kuchirumanzu Zimbabwe naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ma
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisa kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri musakanganwe kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Governor we Banga Guru renyika Dr. John Mangudya vanoti kutanga nechipiri svondo rinouya vachange vachiparura chirongwa chekuunza mari itsva yemasendi makumi mashanu kana kuti 50 cent bond coins. Mari iyi inonzi yakagadzirwa nemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Dr. Mangudya vanoti vari kuita izvi senzira yekubatsira vanhu kuti vawane chenji iyo iri kunetsa munyika. Asi vamangudya varamba kuti vari kuunza mari dzemabond coins idzi kuitira kuti vazodzore dhora remuZimbabwe. Vanhu vakambotanga vachiramba kutambira mabond coins aya paakamboudzwa mwedzi miviri yapfuura, asi iko zvino vanonzi vave kuatambira. Kushaikwa kwemari yekunze ndiko kwangakopawo vamwe vanhu kuti vatyire kuti dhora remuZimbabwe ringangodzorwa nehurumende. Kuti tinzwe zvizhinji tabata Dr. Mangudya tikatanga nekuvabvunza kuti urongwa hwavo hwema 50 cent bond coins hwakamira sei.
Chokwadi, ma bond coins ma new one ari kuuya ema 50 cent kutanga musi wa 31 March 2015. Tiri kuzvitira kuti tichipedzisa chirongwa chima bond coins atakaa nacho kuti fomu zvakanaka. Takanga tine 1 cent, 1 cent, 5 cents, 10 cents, 25 cents, and then takuunza nekupedzisira yacho 50 cents kuti vanhu vatenge zvinenyore muZimbabwe vasapuwe mapapiramu kuti atenge chingwa nemapapiramu.
Tichitarisa uwandu hwemari yamuri kuparura yema 50 cents bond coins aya inenge yakawanda zvakadii?
Tiri kuunza 5 million US dollars worth of mabond coins kuti fambe zvakanaka muZimbabwe.
Mungati here pane mabond coins anga achishandiswa amakaparura mwedzi yapfuurai, muri kufara here nekushandiswa kwaari kuitwa nevanhu?
Hongu tirifara chose nekuti vanhu vari kuvafarira, vanhu vari kupuwa chenji yavo, vanhu vari kuedza kuti vasapiwa masviti, asapiwa zvinhu zvavasingati mushopu. Vanonga anyima machenji anofanira kukumbira kuti ndipiwe machenji yangu, nekuti chenji iyoyo inobatsira kuti izotenga zvimwe zvinhu zvavanga vasina kutenga. Vasa vari kufara vanogona kutiudza kuti mosva vasi kufara nekuti sofoti vari kufara. Asi sometimes unozva kuti vasi kufara, saka vasi kufara ngavatiudzewo kuti chinhu chaiya chakonesa vasafara nazvo.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Mangudya, pose panoitwa nyaya dzakadai vamwe vanenge vava kuti aiwa Dr. Mangudya vada kutanga chirongwa chekudzora dhora remuZimbabwe riya rakambosendekwa parutivi, munoti kudii nemashoko iyaya?
Ndinoti kutya hakuna kunaka. Zvinonzi let's move by faith but not by sight. Saka kutya hakuna kunaka muupenyu mwese mwese. Isu tinoziva kuti kushanda chirongwa chemultiple currency muZimbabwe hatisi kuti akuchinja izvozvo, saka zviripo ichenji yekuti chinja iyo maurezo asachenjiwo.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa vaMalusi Ngigaba vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakanyorera mapepa ekushanda kana kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheSpecial Dispensation zvinogona kushanyira Zimbabwe nekudzoka pasina dambudziko kana zvikaratidza veImmigration umbowo hwematsamba anoratidza kuti zvakakumbira kugadzirirwa mapepa aya. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa navaGigaba nemasangano anomirira zvarwa zveZimbabwe svondo rino. Mashoko aya anouya apo zvarwa zveZimbabwe zviri kugadzirira kuenda kuZimbabwe kuzororo reGood Friday. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ataura navaGift Eglon avo vanoshanda nesangano reCommunity of Zimbabweans in South Africa kuti tinzwe zvizere.
Hai pakabuda zvinhu zvakanaka chose nokuti vanhu vaive vane dambudziko rokufunga kuti zvinotodini Easter yasvika toda kuenda kumusha. Zvino musangano iwoyu ndo wakabetsera kupedza madambudziko aya kuti minista vakaotenda kuti vanhu vadarike vagone kufamba vachanisa maresits. Pavaka applya vachinoindisa mapepa avo ku VFS kumaofisi VFS vakapiwa maresits. Maresits iwawo ndiwo anengoseva kuti pavanoenda kuboda overstay yavo yainoovaridwa nemaresits. Saka resiti yangofanana nepermit somehow temporarily in terms yekufamba kuti vagone kufamba vachienda kumusha nokudzoka pasina dambudziko.
Zvii zvamungakurudzira vana veZimbabwe vanenge vachida kuenda kuZimbabwe kuti vaite kana vasvika kuboda uko?
Zvandokurudzira ndezvekuti pavanoenda kuboda ngavasakangamwa maresits. Nokuti akasvika asina resiti unochajiwa overstay. Asi akatenga resiti yake nepasipoti yake akasvika pana immigration officer haana chaanotaura kunze kwokungopa immigration officer pasipoti neresiti pamwe chete akazvibatanidza.
VaGift Eglon vanoshanda nesangano recommunity of Zimbabweans in South Africa vanga vachitaura vari parunare vari muSouth Africa makare nantungamiri Ngomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa urongwa hwekanzuru yeHarare nemamwe madhorobha hwekuda kuti vanhu vatange kubhadhara mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid water meters. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu ekasolaga Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yechipiri panguva imwe cheteyo. Charles Manyuchi ari kupinda munhandare achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Council. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Madzito ese ari pachikwata chechoroto Pirates icho chakaita mashiripiti mushure mekudambura Harare City mumutambo wekutanga sondo rapera. Chikwata ichi icho chinobva mumaruwa echorocho chine mumwe mutoro mukuru apo tiri kusangana neHighlanders munhandare yeBaberfield Stadium nesondo. Asi vaimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chemaurias vaGishoni Tini vanoti kunyange chorocho yakakunda Harare City haina kutamba zvinonyanyodakadza vachiti ivo inorohwa chete nebhoto nesondo.
Highlanders ichange ichikurira Cholocho nokuti ndakaona timu dzese dzichitamba. Imwe ndakaiona muso Saturday, imwe ndikaiona muso Friday, asi ndakaona sokuti Highlanders ri kutamba bhora riri a little bit mature than Cholocho.
Asi vanitini vanoti nguva yezvikwata zvidiki yekutyisidzira yakapera.
Handioni dzichikwanisa kunge dzichiwina mutambo wacho, dzichangopo kuti competition irambe iri pamusoro, asi ndirikuona sokuti Dynamos ine mukana wekutora zvakare.
Ndiyo iri pamusoro-soro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa apo yakarova hwange nezvibodzwa zvishanu. Chikwata ichi chakananga kuBhengere Stadium kwaRusape uko chiri kusangana neBuffaloes. Buffaloes iri kushandisa Bhengere Stadium sezvo nhandare yavo isati yatenderwa nePremier Soccer League pamwe neZimbabwe Football Association kuti itambirwe nhabvu yepamusoro-soro gore rino. Cape United iyo iri padambudziko remari semakore ese iri kusangana neFC Platinum iyo inorairidzwa naNomen Mapeza uyo aimborairidza maGreen Machine kare kare. Harare City iri pamusha kwemasondo maviri akateverana apo iri kusangana neChicken Inn. Kunyange hazvo yakarohwa neCholocho Pirates sondo rapera vachapera mugoni. Avo vanoti vanotsigira Dynamos vanoti mitambo ichiri kutanga saka vanhu vasadherere chikwata cheHarare City ichi.
Tiri kufara chaizvo asi titarisira kuti tofanira kudarika ipapo kuenda kumberi chaiko.
Mushure mekurakatwa 5-2 hwange yawana mukana wokugadzirisa izvi apo iri kusangana nechikwata cheZPC Kariba icho chakarova Highlanders sondo rapera. Chikwata cheHomain chakananga zvekare kuBhengere kwaRusape ikoko kunosangana nedongo Showmills. Vagari vemaRusape vanotevera nhabvu zvinotyisa uye ziburino ndiwewe kutanga kubira nagwepa msoro ya tanga munyika muna 1963 kuti nandare yavo itambirwe mitambo inokosha iyi mitambo pakati pefulemulili newawa prison ndiwe uchavhara musangano wemitambo yepremier soccer league zondorino apo zvikwata izvi zviri kusangana kugwanzura stadium munhau dzetsiva mutambi wemuzimbabwe uyo anorwira kuzambia charles manyuchi mangwana ari kupinda munhandare yegovernment complex muusaka zambia achidzivirira mukombe wake world boxing council international weuremu wewelterweight manyuchi ari kurwa nadavid asanayevhu wekurussia uyo ari pachinhano chepamusoro chegumi pasi rose ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariasi
yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira yekutanga inoti hai jonga nablessing ndinotenda panhau dzechokwadi dzamunotitepfenyurira over 12 million vateereri every day you are the only radio station that zimbabweans trust ndisingakanganwe kuudza bt and company kuti ngavakwikwidze mumaconstituency avo on umdc ticket tigoona vakadzoka muparamende zvakare by wounded buffalo kuchipinge musika vanhu ward 25 mumwe muteereri anotiwo ndini trust muhlanga kuchisumbanje pamberi nenhau dzechokwadi vakomana ndinokwazisa mhuri yekwamakamure mumwe anoti munoita basa nemazvo vakomana asi tinoda kunzwa nezvaitai dzamara zvave papi munyori haana kuisa zita rake mumwe anoti varume ini ndinokutendai nekuvhukunyura chokwadi chinovigwa nezanupf rambai makadaro anoti ndinonzi colin kubikita gangare ini ndinonzi tulani hoto ndinotarisa zviri kuitika munyika muzanupf tichararama here kana vamugabe vakasiya chinzvimbo dai vasiya vapa vatsvangirai chinzvimbo aiwa vateereri nguva yedu semazuva ose ndo yaita shanje tinokutendai mose netsambambozha dzamanyora tinoti rambai muchititumira tsambambozha kustudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pastudio 7 kwazisanai hama neshamwari pano pastudio 7 email yedu inotiyo studio7@voanews.com matext messages kana whatsapp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318 tinodzokorora nhamba idzi 001-202-465-0318 chirongwa chino ndechenyu imi vateereri kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa facebook page yedu endai pa www.facebook.com/voa.shona tinodzokorora zvakare facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona aiwa vateereri tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora ko kambo amai kubva kuna mushakabvu Sam Mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokambo kakazobuda Sam ashaya kaakanyorera amai vake sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Vatori venhau vanotadzisa kambani yeEconet Wireless kuita musangano nevatori venhau vachiti kambani iyi inofanira kutanga yakumbira regerero pane zvainonzi yakaita pakutora midziyo yesangano renhau Red Source. Vagari voramba kutambira urongwa hwekutanga vatenga mvura vasati vaishandisa kana kuti prepaid water meters. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Doxi Yamina ndimi yake Mwakalielie.